Iso hatitambiri zvakabuda muhurukuro dzakaitwa idzodzo. Chekutanga ndechekuti hurukuro dzakatoitwa dzacho dzitori kunze kwemutemo tichiata bumbiro redu. Tinoratidza kuti vashandi tine right yecollective bargaining, but NJNC platform inongodaidzwa avo vavanoona kuti vanenge vachabvumirana nezvavanotaura. Ndosaka vari kubuda nemihoro iri nekuwedzera mihoro iri pasi, tichitarisira yatiri kutarisira isusu sevashandi. Saka isusu sangano rinomirira varairidzo kumarwara amaorganized health service muZimbabwe hatitambiri zvakabuda muhurukuro iri.
Imi manga muchida kuti muwedzerwe mari sevarairidzi?
Isu pakutanga taida kuti tinge tidzoserwa mari yataitambira kumashure uko muna 2018 yaiva $549. Chinhu hatidi kuti muoredi ikwidze asingodzorerwa ipapo, sekuti tanga tanyeterwa kuti dhora rekuamerica nedhora remuno zvaanga zvavadhigegege 1:1 zvinova zvaisava ndizvo zviri paground. Asitozoona kuti kuti zvinhu zvatowedzera kukwira. Saka isusu tiri kuti vashandi vafanira kuwana mari inokwana ita 1260 tasa nemambiriro aita zvinhu nekukwidza kukwira kwaita mutengo. Ndo figa yatiri kutarisira iyoyo, kwete mafiga wakabuda nawo aya wakataurirana vari wega pasina vashandi.
Asika hurumende inoti kutaurirana nesangano renyu reATUS kunenge kunoti netsei, vachiti munokudza kuratidzira pamberi pane kutaurirana.
Isu tinokurudzira kunge tichitaurirana, asi hapana platform yekuti tinge tichitangane kuti iwo vari kushandisa NJNC platform inova iri kunze kwemutemo. Kutaura kuno musondorino wemusoro wa19 tokutopinda mudare redzimhosva patirikuendesa hurumende kumatare nenyaya yeplatform yavari kushandisa kunegosheta iyoyi. Zvekuti kuratidzira, tinokwanisa kuratidzira kana tinge tisina kuwirirana, nekuti tinobvumirwa zvekare sevashandi nemutemo wedu wenyika kuti tinge tiite tichiratidzira kana tine kwatinenge tichiri kunzwanana.
Vamwewo vachere vanoti munoti hamuwirirani nemari dzinenge dzawedzerwa, asi dzikaiswa mumabhanga munodzishandisa.
Hazvina kuipa kuti vashandi mari dzikaiswa mumabhanga vadzishandise, nekuti vashandi tagara tiri kutoshanda. Saka mari iyoyo tere ikaiswa tinotoishandisa, asi tichinyunyuta zvakare kuti mari iyoyo ishoma.